Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 29 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuparara kwedhora remunyika komanikidza vezvitoro zvikuru munyika kutara mitengo yezvimwe zvitengeswa zvavo madhora ekuAmerica chete. Mapurisa ovimbisa veruzhinji kuti achange achiita basa ravo kuitira kuderedza kuparwa kwedzimhosva pamwe nekuitika kwetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo reEaster. Mamwe madzimai ekumaruwa oti akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana vachienzaniswa nemagariro emadzimai ekumaguta. Indwe mwimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vezvitoro zvikuru munyika zvinosanganisira OK neTM Pick and Pay vanonzi vatanga nhasi kutara mitengo yezvimwe zvinhu zvavanotengesa iri mumadhora ekuAmerica chete. Zvimwe zvezvinhu zvinonzi zvatanga kutengeswa zviri mumadhora ekuAmerica chete zvinosanganisira mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa yehupfu, mukaka pamwe nezvigadzirwa zveimwe kambani. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vakasatokwanisa kutora danho irori rekuti zvavatenga nemadhora ekuAmerica vozvitengesawo nemadhora ekuAmerica, vakawanda vavo vanobhuroka nekuti nharaunda yacho iri kuremera vezvitoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dhora remunyika riri kunzi riri kuramba richiderera uremu hwaro kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kuti tinzwe chasvitsa vezvitoro pakutora danho iri, ngatinzwei vaMutashu vachitsanangura.
Panguva inoiyi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business, kana takasanganisa nemainformal business, avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana-siyana kana marezinesi ezvitoro, vanongotengesawo pamadiro asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana-siyana. Saka ndo dambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vaMutashu zvekugadzirisa dambudziko irori? Tichiona kuti idambudziko raane nguva.
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo exchange rate plus 10% yakatarwa ne hurumende ne Reserve Bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nauye exchange rate nenauye currency direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze. Asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kuderera kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti vezvitoro ava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazimudhola, ngatiti vatengesa nemazimudhola. Kuderera kwavari kuita zimudhola against United States dollar kunoreva kuti vakazoda kuita restock next month havachakwanisi kunge vachiita restocka nekuti mari yavanga vawana iya mazimudhola avawana mukutengesa kwavanga vachiita zvino inenge isareve chino, inenge yaitwa eroded neinflation. Saka tingi ndo dambudziko riripo iroro.
Asika, Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro, kana kuti exchange rate inenge ichishanda. Zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar, yelocal currency, inoafekta vemabhizimusi zvakanyanya, especially vezvitoro ivavava. Saka vakatengesa nemazimudhola vanogona kuzopinda mudambudziko rokutadza kuita restock. Saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nemaUnited States dollars. Then vari kutenga nemaUS dollars, tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivize ekuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nemaUS dollars. Zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari pamwe nemabhazi zvinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa, kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo reEaster. VaGoliati vakurudzirawo veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakaona kuti vatyairi havasi kutevedzera mitemo yemumigwagwa. Mumashoko avo kune veruzhinji panguva ino yezororo reEaster, avaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vazivisawo kuti vachange vachiwedzera uwandu hwemapurisa nguva ino kuitira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pamwe nekudzivirira tsaona dzemumigwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vatendi 45 kana kuti 45 vakashaya nezuro mutsaona yemumugwagwa kuSouth Africa mushure mekunge bhazi ravaive rabheuka nekubatira moto. Zvinonzi mwana ane makore masere ndiye chete akapona mutsaona iyi. Vatendi ava vaibva kuCameroon kuBotswana vachienda kugungano ravo kuSt Agnes Zion Christian Church kuMoria pedyo nePolokwane. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya yezororo iyi.
Isusu sangano rePassenger Association yeZimbabwe tiri kukurudzira vemachechi kana kuti vanhu vanofamba vakawanda kuti vatore matanho ekuona kuti vahaya mabhazi ane mityairi ane zvese zvakakwana zvinodiwa, madefensivhi, hazard lights nemedical. Bhazi racho riri rakakwana, riri rodhwedhere zvakare, vanogona kukumbira zvinhu izvozvo kana kutifonera kuti tovabatire kuti tirende zvinhu izvozvo kuti zvinge zviri zviripo here kana vachihaya.
Kana vafambi vachiona kuti mutyairi nyanya wemabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kana tichikukurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemichovha vakawandisa zvikuru kana mapresidenti vanhu vanorukira zvipiti zvakawandisa zvikuru pakaita tsaona hapana munhu anosara pasawa neyeye mhuri yese inogona kufa ipapo nokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete nemapurisa vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa vavazivisewo mapurisa kuti pakati parikuitwa zvakati kana kuityaira wakati akadhakwa votumira namba dzebhazi iri dzodzo iso dzodzienesa kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati rekufamba kunzvimbo dzakati avanhu avari kuridzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana rikutadza kubata mabhureki izvino takatobva kutodaro rimwe bhazi rekuti vanhu vaichema vachiti tyaira anga akatodhakwa bhazi risingabate mabhureki izvozvo takatoendesa namba pureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vange vachironda bhazi iroro saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiriita kuti ngatiitei musoro pamwe chete tibatsira nemapurisa purisa azive zviri kuitika pamugwagwa pangava pamarodhiroki ipapo tikurudzira kuti mapurisa vange vachipindewo mapasenja tinoda kuti vange vachiudzwa zvizvisikewo mubhazi nekuti munguva tipiwe mukana wekuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinetsa mubhazi kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabhazi crew panenge pachifamba bhazi ngatizvibudise pachena tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzirise zvinhu zvekuda kugadziriswa pamugwagwa wezimbabwe
tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo Easter. Pane maaccidents here amati manzwa pari zvino
pane accidents akaitika nezviro pamugwagwa unoto nemugwagwa unoenda kuhighfield pakatokwara vanhu yekombi tikuti hama dzedu dzinotyaira vamwe vemakombi tikuti ndavakore vangu vange vachiterera mitemo yemugwagwa kumaya handi kusvika tinodiwa kusvika zvakanaka
vanga vari mutungamiri wesangano Passenger Association of Zimbabwe vatapadzwa Goliati vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika muSenegal, vaBassirou Diomaye vasangana nevaive vave mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika vaMacky Sall kumuzinda wemutungamiri wenyika mushure memasvondo ematambudziko ane chekuita nesarudzo. Musangano uyu waratidza kuti pachave nekuchinjana kwemasimba murunyararo munyika inozvitutumadza pautongo wejekerere nekugadzikana mudunhu rine dambudziko rekubvutwa kwemasimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kubatsira kutsvaga rubatsiro rwemari kune vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden chakaunganidza mari inoita mamiriyoni makumi maviri nematanhatu emadhora kana kuti $26 million pamabiko akaitirwa muNew York nezuro. Mari iyi iyo yakaunganidzwa mukati memaawa matatu ichashandiswa mukutsvaga rutsigiro rwavaBiden pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino, uye zvinonzi hazvisati zvamboitika kuti paunganidzwe mari yakawanda kudai munguva pfupi yakadaro. Mabiko aya akaunganidzawo pamwe chete vaimbo vevatungamiri veAmerica vaviri vaBarack Obama navaBill Clinton. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mavondera andinozviita ndokutini bato rakabatana navamwe vese vakambotonga ava rakaita samadhemokratsi richange richinokunda mberi kunoenda uko, nokuti gungano iri nderokuzama kuunganidza mari dzinobva kuvanhu madhona. Sandinoona sokuti mari idzi dzichawanda kudarika mari dzinenge dzichizounganidzwa navaTrump vachazonge vachiita mufundraising yavo pamazuva ari kutevera awo.
Munoona sevachawana mari inopfuura yakawanikwa navaBiden here?
Ndichitarisa bato ramaRepublican riri kutungamirirwa navaDonald Trump, handioni vachizowana mari ichadarika vaBiden.
Ne makaye muchidaro Professor Masocha, chinova tadzisa chii?
Bato rama Republican harina kunge rakabatana vamwe chaivo havatodi kuendosa vaTrump. Tinoona isu kuti amai Nikki Haley vaikukudzana navaTrump kusvika kumagumo kwazvo, vakaramba kuti vaendose vaTrump kuti vatsigiri vavo vabai Haley vakwanise kuzovhotera vaTrump, vakati vakaramba. Sezvo zvambonyatso kuonekwa muhistiri dzamatongerwo enyika amaelection omuAmerica kuti party ina vamwe vakuru vakuru vanoramba kutsigira iyo unenge anzi wahwina kupati iyoyo.
Chamunorumbidza pamusoro pemaRepublicans ndechipi? Simba remaRepublicans riri papi, Professor Masocha?
Chandinoona chingangova positive ku kampeni yavaTrump namaRepublican ndofunga ifungwa dzavo dzavanotaura chaizvo nokuchema-chema kuti nyika yeAmerica iri ku wana vanhu vari kujamba boda vachivuya kuAmerica, nyaya yeimmigration nyaya huru chaizvo yekuti vanoti hapana nyika ingazombonyanyokuramba ichibudirira kana ichinge ina maboda anenge asina kugadzirwa, anongoti vanhu vanojamba vachiuya. Saka nyaya yeimmigration iyo inenge inokwanisa kuvawanisa vanhu vavhotera vachiti aiwa nyika yedu yava kuwandirwa navanhu vanobva kunana South America uku.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruva anoti akasarira kumashure zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana zvichienzaniswa nemadzimai anogara mumaguta nemadhorobha. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimai anoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana, vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza, achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuriko vanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remashonal and east, amai Wesirini Mugadza, vanotitsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungu yekumashonal and west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato reZANU PF, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neelection resource center vaSolomon Bobosipunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarch ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji zhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobosipunu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remashonal and west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndivo akavhoterwa, vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Chipo Mulotywa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadande mutande.
Mukatasa mupolitics mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa, kushoropodzwa, kunyorwa mapepa nhau.
Mambo Ngezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west vapita pasitamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiriri varume nekuda kwetsika nemagariro, asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emashonaland west, mashonaland central, mashonaland east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebherelands.
Kudhara nyaka yaiwanikwa nevanakomana chete pationa kaiwa munhu kana achinzani vana 10
kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matano ehurumende ekweza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pasi pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti quota system. Munyaya dzezveupfumi hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aizoona sokuti zvese izvo zvamuri kuita zvota sei meritipo vana mari yedu aita sandi. Yeye mari yedu amarara. Mungangonesa nawo zvenyu mukatukana mukaita sei. Nyaya iripo iri nhau yekuti ZANU-PF ngaibve. ZANU-PF ikabva ivhe chero mangwana unowu. Proposition ikapinda. Mangwani ipapa kuti tinozosvika panana June avo zviro zvese zvinonga zvanaka. Chisingadiwi ZANU-PF haisi kudikana kwaateto. Vakatora nyika vechiti vakangwara veZANU-PF. Zvino vachaona moto, vachaona moto.
Mangagwa ngaabve, ngaabve mnangagwa dzamudi tiri kutambura neZimbabwe. Atatambura tiri pano paBotswana apa. Tukubatwa sevaranda senhapwa, kungonzi awo kwangoti ndobva kuZimbabwe kongoi makamuregedzera yachipinda iye munangagwa wenyu iyiwaveduwe.
Vajonga, vajonga, Studio 7 vajonga, vanhu vose vamunotaura nawo vanenge vari kunze kwenyika, havasi muno muZimbabwe. Vose vamunotaura nawo vanenge vari kunze kwenyika ivavo, vanenge vachingotaura, havana zvavanokontributa kuno kuZimbabwe, havavhoti, havadii, vanenge vari kunze kwenyika. Saka zvinototinyangadza zvimwe zvinhu zvezvi totaura nevanhu ivavo. Regai tisungorarama mararamiro atinoita muno muZimbabwe, tiisu tiri muno muZimbabwe.
Muno muZimbabwe vana veZimbabwe tiri kutambura maChina achiluta zvunhu vachingoenda nazvo. Iye zvino ukatarisa nanabote rekwamuri kushakara, vari kuita kutora zvavanoda vachiita pasina kana hwani chavanotisiyira vatiisirawo chatinoona kuti chichakaitwawo nemachina. Asi hurumende iri kuzviona ende vachitora vanhu vaviri pabasa, vachizadza mazisikavheta, vachingozadza mazisikavheta mazimushina avo asina kana nebasa. Vanhu vachitambura nenyika, vanhu vachitambura munyika musina kana chavari kupiwa. Vachitadzawo kuti hurumende ibetserewo vanhu kuti vanhu vapindewo mabasa vakawanda panoshandiwawo ipapo.
Muri seko vashamarari veStudio 7. Tokumbira mutudziro vamunangagwa vagadzirise nyika. Nyika yakuenda kumawere zvitongofunga kwomwedza kuchete. Ndovari kungodya chete vachigutawo vachifane shara vachitora zvese zvicherwa zvita zvavo, zvinhu zvepato vaita zvavo. Ngavagadzirise nyika.
Studio 7 muri sei paStudio 7. Tiri kumhorosai nemufaro. Ndipastor Save kubva kuChipinge. Studio 7 muri kunyanyoti pa news dzeku Harare nedzeku Mashini. Kumanika lendi hamuzi kunyanzo kupinda. Mutori wenawo kumanika lendi wakapedzira hatichatozivi kuti ndiani. Mamudare umu because taiziva uyu Leida Moyo. Manje izvi hatichatozivi kuti ndiani. Studio 7 tai muchipinda kwese. Tai muchipinda kwese tipei nhau dzekumanika lendi. Sango tipa de machingo ne de kuku blawa ichit.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura. Vahombe Elliot Gwafa anorudza nechikwata cheBamuro Express. Ngatinzwei muhurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvimagitare ndakazvitanga ndiri grade 6 primary. Apo pataidzira muzvikoro, mumagreenshows evarimi, mumichato nemumapartis.
Saka vahombe pavakatanga zvemagitare, vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vaisazvinzwisisa because zvavaitarisira kuti ndichaita rombe. Handizvo zvakazobuda sekudaro because it school was very, very bright and intelligent. Vaitondiseka nekundinyomba ihama nevavakidzani. Not knowing kuti kuseka kwavo kwavaitoita vaitondiwedzera muti weshungu.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurovai?
Vari mumusic yangu vari kuitambira zvikuru kupfurikidza nekuya kwanoita kumashows. Uye ndoda kuti vaone mukana wekuzivisa vateereri nevatsigiri kuti music wedu uri kuwanikwa kumadifferent platforms akaita seYouTube neApple Music.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo imi mundima ndeapi?
Mumusic industry tiri kusangana nembuna mbuna netsikwende, especially vaimbi vasina mazita, maupcoming artists. Kuti music yedu iri panepfenyuro dzakasiyana siyana, unotomwiwa, wosvutiwa, wopfekewa. Saka kana usina mapeperu gari hapana hapana, inofa yakaloda kana usina mari. Chepiri, kushaya mainstruments ekushandisa. Mapromoters akutora vaimbi mukana kupfurikidza nekuoma kwaita zvinhu munyika. Vachabhadhari zvinobatika.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vahombe Elliot Gwafa vanobatika panhamba dzinoti 079-79-73-445 o paFacebook zvichiwanikwa kujobe 4 ways.
Mashoko here amungafiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira nouwandu hwenyu. Simba rehove riri muvatsigiri vake. Muuye kumashows kwedu kuzotitsigira nouwandu hwenyu.
Chitipaiwo hombe nhasi WhatsApp Friday timbovhura pano paStudio 7 timborova magitare.
Kambo kandoda kubuda nako mudariro kanonzi Simbi yebasa. Ndichida kutenda vabiki vechino chirongwa, vatsigiri nevatereri, murara munyasha, maita basa nokundipa uno mukana. Ndatenda. Thank you so much.
Vahombe mukoma Elliot Gwafa vari parunare muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kusvika kumagumo kwechirongwa cheutano cheHealth Sector Development Support Project chaitsigirwa neWorld Bank muZimbabwe. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, dziri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.